Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare nhasi nguva dza 7 uri musi wesvondo gunyana 9/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprovincial councils are exercising legislative powers, not executive powers. At provincial level, the executive is then represented by provincial minister.
Bato rezanu PF rinoti rakazvipira kuendesa mamwe masimba kumatunhu kana kuti devolution.
Tanga tisingafanirwi kunge tichiisa maminista akadaro. Tanga tichifanirwa kuti kana machairman awa agadzwa, ndiwo machairman anenge achiona achiongorora nezvichaitika muprovinsi.
Asi vamwe vanopikisa vanoti zviri kuitwa nezanu PF ndezvemugodzi matsuro.
Mugore rakaita sa2018 hatingarambi tichiwana vanhu vanorasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvinodziviririka.
Hurumende nemakanzuru voshorwa nekutadza kugadzirisa nyaya yekusapararira kwechirwere chekorera munyika. Ko, Zimbabwe yatamba sei mukombe weAfrican Nations Cup? Tichakupai zvabuda mumutambo uyo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichikamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanu PF rinoti rakazvipira kuendesa mamwe masimba kumatunhu sezvinodiwa nebumbiro remitemo wenyika. Kunyangwe hazvo muna 2013 bumbiro remitemo rakati paumbwe makanzuru mumatunhu kana kuti provincial councils, bato rezanu PF rakatsika madziro richiramba ndokubva vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadoma makurukota ematunhu. Izvi ndizvo zvimwe chetewo zvakaitwa navamunangagwa svondo rapera pavakadomazve makurukota aya. Pasi pebumbiro remutemo panenge paine makanzura makumi mana nemasere, sezvo munzvimbo dzakaita seHarare neBulawayo munenge musina makanzuro akadai nekuti madhorobha. Kudomwa kwemakurukota ematunhu kwapa kuti vamwe vati vamunangagwa havana kuzvipira kuzadzikisa bumbiro remutemo. Asi munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vamunangagwa vakazvipira.
Munhu anobvunza izvozvo haasi kuda kufunga nokunzwisisa, nokuda kwokuti tine malocal authorities. At the same time tina minister responsible for local authorities. Saka kune chinonzi executive powers, kweta chinhu chinonzi legislative powers. Maprovincial councils anoexercisa legislative powers, not executive powers. At provincial level, the executive is then represented by provincial minister. Anenge achiona kuti muprovince maministries ari kuita basa rinenge rataurwa na president ne cabinet. So basa ramaprovincial ministers is to oversee the implementation of government policies, the implementation of executive powers, vakamirira the government itself. Saka provincial minister mumiriri wa president ne cabinet mu province. Achiona kuti ma ministries ese ari kuita basa ravo ranosungirwa kunge achiita. Kana takuya kuma provincial councils ari kuexercisa atinoti ma legislative powers mu province. Akamirira ikaka parliament kadiki emuprovince. Saka kuti unyatso understand munhu anofanira kudistinguisha atinoti ma executive powers nama legislative powers. So pa provincial level parliament iri kumirirwa ne provincial council, while at provincial level government iri kumirirwa na provincial minister. Ndio mutsauko wacho uyu.
Va mangwana bato rezanu PF rakazvipira here kuita iyo devolution kana kuti kuendesa mamwe masimba kumatunhu?
Wongu bato rezanu PF rakazvipira kuona kuti bumbiro renyika rakabvumirwa raimplementwa. Ndofunga muri kuziva kuti chimwe chezvikonzero chatakashandisa pakubvisa vamugabe nguva yavo isati yakwana yanga iri nyaya yekuti vanga vasiri kuratidza kuti vane chido chokuimplementa constitution.
Munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo gweta vari nhengo yeMDC Alliance uye kanzura muHarare vaJacob Mafume avo vanoti ZANU PF haisi kuratidza kuzvipira uye zvairi kuita zvinoda mari yakawandisa.
Chinonetsa ndechekuti tikawanza vabiki pasadza, tikawanza vanobika munyaya dzedevolution inogona kukanganisika. Matarisiro edu tanga tisingafanirwi kunge tichiisa maminista akadaro. Tanga tichifanirwa kuti kana machairman awa agadzwa, ndiwo machairman anenge achiona achiongorora nezvichaitika muprovince sezvakataurwa paconstitution. Hurumende inokwanisa kuona zviri kuitika muprovince, kwete nemaminista, asi ichipurukidza nevashandi vehurumende vanoshevenzera president's office. Pane kuti vati ivo voita maministers anenge achipuhwa mabhenzi nezvakadaro nedzimwe ofisi dzakakura kura kudaro, inongopedzisira yangova basa rekuvakomana kana kuti job for the boys yakudhara iya.
Asi semaonero enyu pane kuzvipira here kuzadzikisa zviri mubumbiro izvi pane zviri kuitwa nezanu PF? Kunyange hazvo vamunanga vari kugara vachitaura kuti ndo zvavari kuda kuita, pane zvatanga here kumboitwa kana kumbotaurirana?
Hapana chatati tataurirana sisu vekuopposition, kunze kwokungoti pasarudzo iyi maprovincial members akasharwa vano ndo pazvakangoperera zvakadaro. Hapasati pataurwa kunzi ivo vachaitwa swearing in kurini, mukatarisa parliament yakaipinzwa, makansera akapinzwa, asi veprovinci ava hapana kana one ataura kuti vachatanga kupinda muofisi rini. Ndizvoka zvinofanirwa kunge zvichitanga they are swearing in kupinda muofisi. Vaitwa swearing in tochitanga kuti right vochiita basa rei, vochishanda nani uye voshandira kupi. Asi izvozvo hasati zvaitwa, hapana chatati taona tichatarisira kuti sazotava muparliament, vatungamiri vedu muparliament vatange vachivhunzurudza minister welocal government watiri kunzwa kunzi aitwa iye July Moyo anga aripo kuda ane maplana anga anawo. Munongoona sevakweguri vanofamba vachine chinono vachitora nguva yavo. Tichavamanyisa zvedu isusu sevechidiki.
Gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance vari kanzura zvakare muHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Mukuru wemapurisa kana kuti Police Commissioner General vaGodwin Matanga vanoti kutanga mangwana mapurisa anenge azara zvakare mumugwagwa achisunga vose vari kutyaira vasina maresidensi kana kuti vari kufamba nedzimotokari dzisina kukodzera. VaMatanga vakataura mashoko aya nezuro pamusangano weWorld First Aid Day nezuro. Vanoti njodzi dzanyanya mumugwagwa zvichikonzerwa nevanhu vari kutyaira vasina mapepa akakwana. Asi vamwe vanhu vataura neStudio 7 vanoti kunyangwe hazvo izvi zviri zvinhu zvakanaka, vanotyira kuti mapurisa anenge atanga zvakare nyaya dzechoko mhomwe sezvaiita vamwe vavo makore apfuura.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musiwe chishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights rinoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazofunga kusarudza gurukota idzva rinoona nezveutano, hurumende nemakanzuru vane basa guru rinofanira kuitwa kurwisa chirwere checholera netyphoid. Munyori mukuru wesangano iri Dr. Evans Mastara vanoti zvirwere zviri kuramba zvichidzoka zvinogona kupedzwa, naizvozvo hurumende inofanira kuisa nyaya yekuwanisa vanhu mvura yakachena pamberi pezvinhu zvose. Sangano iri rinotiwo riri kushora zvakanyanya maitiro ehurumende nemakanzuru mukugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzezveutano. Tanonoka wandi weStudio 7 abata Dr. Mastara kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Kuona zvirwere zvemanyoka zvakaita sana cholera netyphoid gore negore zvikuramba zvichitora upenyu vanhu. Tisezvadha tinofunga kuti mugore rakaita sa2018 hatingarambi tichiwana vanhu vanorasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvinodziviririka. Sekuhukudu nyaya iri panyaya dzemvura neservice delivery izvo zvinowanza zvakonzera zvirwere zvemanyoka izvi.
Chinokonzera zvese izvi munoti chii imimi?
Mafactors akawanda ngozi chiri critical ndechekuti mvura ikumwiwa nevanhu inenge isina kuchena. Nyaya dzemanyoka dzakawanda dzinokonzerwa nekumwa mvura inenge ine utachiwana. Izvi zvinobva zvasanganiswa nehealth delivery system yedu isina kunyatsokusimba. Saka munoona kuti vanhu vakawanda vanobviswama vaenda voshaya rubatsiro nekuda kwekuti health delivery system yedu haina kunyatsokusimba.
Wamunoshora ndiani panyaya yese iyi kuti chirwere chiri kuramba chichingouya chichingouya?
Vanofanira kutora responsibility. Tinotanga vemacity council vanofanira kuita kuti mvura inomwiwa mumatepu ive yakachena, nekuti tinoona kuti kumacity mazhinji mvura dzacho dzikaendeswa kulebhu hatipasina chete kuti mvura idzi dzakachena. Pamunoedza kuti vaengeje kuti mvura iyi haina kumira zvakanaka, ivo vanenge vachichemawo nyaya dzemari.
Sei muchitipawo rimwe sangano rinobatsira hurumende panyaya iyi?
Dzimbonye dzangu vatenge vachingodiwawo input yevamwewo vanenge vachiona vari kunze, sevanga vemaresident association yelocal government, kuti tione ivo machallenges aakufesa pakudhiriva sevisi ndeapi.
Kuchinjwa kakaitwa gurukota rezveutano kuchabatsira here?
Isu tinofunga kuti chirinyuwa muene organization chinhu chakanaka, nekuti kubva nakubva vapari venyato vangu vari kuhealth vanewo zvavaigona, asiwo munhu wenyama vanewo zvavaikundikana. Kukauyawo manew ideas manew minister anogona kutangirawo apa achigadzirawo legacy yake. Saka dameri tinoona sekuti idanho rakanaka rinombounzwawo manew ideas maitirwowo akasiya.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights Dr. Evans Mastara vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokutambirai nemufaro vateereri veStudio 7 muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi ndiri kutarisa tarisiro dzevechidiki muhurumende itsva kubva pagadzwa mutungamiri wenyika nevatevedzeri vavo svondo iro rino, tichiedza kuona kuti ramangwana revechidiki richazovei. Muchirongwa chedu chanhasi ndichange ndichikurukura naChiremba vanoshanda zvakare vari mubetseri nemurwiri wekodzero dzevana nemadzimai echidiki, Dr. Rutendo Bonde. Dr. Rutendo, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chedu chanhasi. Imi saChiremba wechidiki, zvamunotarisira nekushuvira muhurumende itsva iri kuumbwa iyi navamunangagwa ndezvipi?
Chekutanga chandingatarisira chingabatsire madzimai nevana ndechekupuwa mutungamiririwo wechikadzi wechekutanga. Chandingashuvire kuti dai hurumende yadaro, nekuti zvinotipa muenzaniso, mufananidzo wekuti wana wedu nemadzimai ariko washuvirewo pamusoro ipapo pari kutongawo vamwe, kuti dai vaisawo madzimai. Chechipiri, tikatarisa anonzi mastatistics edu emuZimbabwe, tinoona kuti madzimai akasarira pane zvakawanda. Tikatanga nenyaya yeutano, madzimai akasarira nekuti zvinhu zvedu ndozvinodhura. Wasati watipa mukana wekuti tingabare vana vedu pachena, zvaitidhurira kuti tiwane nzira yekubarira vana vedu tisina mubhadharo mukuru. Zvino zvavazoti manje vanhu vakuchibara pachena. Pane zvimwe zvinowanikwa zvisimo muzvipatara zvatingade kuti hurumende itarise izvozvo zvinoshandiswa, magloves, mune zvimwe zvakangowanda zvinoshandiswa muzvipatara, especially tikatarisa kumadzimai nevana. Zvinhu izvozvo zvinonyorwa manje kuti isusu madzimai nevana tinotenga, asi tanzi tiri kurapo pachena. Saka tinoda kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe pese panosununguka mwana, pese panorapwa vana, tinoda kuti izvozvo zvigadziriswe.
Kune vanotaurawo vachiti iwo madzimai kunyanya-nyanya echidiki nevana vadiki ava havanyatsotaridzi kuti vane shungu dzekudawo kuti vangabatsira hurumende nenyika vachipinda muzvigaro zvamambotaura zviya zviya zvekuti vangagone kutungamirira. Munotiwo kudii nemashoko iwayo?
Ndanga ndichitarisa information iri kubuda, tikatarisa maorganizations anosupporta madzimai kuti aitewo macandidates, washita round up yavo wachifamba vachibvunza macandidates akabudirira vechidzimai. Dzimwe nyaya dzacho dzabuda ndedzekuti mari pakukampeina, pane tarisiro yekuti munhu uchazvifanda kampeini yako kusvikira wabudirira. Tikatarisa mayouth edu, unemployment rate yedu iri kuover 95%. Saka wanhu yeye kuti achiita candidate inobudirira zvinomuremera kuti atombozvifunga mumusoro wake kuti angasvike pakubudirira.
Mashoko amungagova newo nevamwe vechidiki vari kwakasiyana-siyana vari kuitawo zvavari kuedza kuita kusimudzira upenyu hwavo ndeyekuti kudii?
Chandingade kutaura ndechekuti Rome was not built in a day. Ndikutaura nana WhatsApp generation ka wazvinzwisisa.
Ndivo chaivo.
Tichitaura kuti kana tiri kuda uri kuda chaunowaka hachibudi nemusi mumwe chete.
Aiwa, ndinokutendai Dr. Bonde nekunge mange muinesu muchirongwa chedu. Tichakutsvagai zvakare muzvikamu zvinotevera.
Andichaiwa, tinotenda nekuti dana pachirongwa.
Manga makateerera kuna Dr. Rutendo Bonde muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tino tenda zvikuru Ivanza Zininga nacho chirongwa che Youth Forum. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri ini ndiri Tanonoka Wande ndichi kuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tiri kuda kutarisa basa rinofanira kuitwa nevakristu nevatendi munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe. Tiri kutaura na Reverend Dr. Kenneth Mutata, avo vanove munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches.
Takatarisana nebasa rimberi kwedu hongu tinotarisira kuti mutungamiri wenyika pamwe chete navanhu vazhinji vachashanda navo vachashanda zvikuru kuti nyika yedu ivakike, asi chishuvo chedu ndechekuti tirambe tichirangarira kukuna Mwari kumusoro mukuru pamusoro pavakuru vose vatinotarisa kwavo. Tinotenda zvikuru kuti mukuru wenyika akabvuma kuuya kumunamato yatakaita masvombo akura wekutenda Mwari nekukumikidza nyika yanga yabva maelection. Akapa chitsidzo chekuti angashuva zvikuru kuti dai basa rakadai raramba richienda mberi. Zvino tiri kukoka kuti ndiro basa rataisa pamberi pavo mutungamiri wenyika kuti tarambe tichinamatira nyika yedu. Tichirangarira zvikuru mashoko atinokurudzirwa nomuapostora Paul achiti iye, zvino ndinokoka nokukurudzira vanhu vose kuti tinamatire tiise zvikumbiro zvedu nokungonga pamusoro pavanhu vose, asi zvikuru vatungamiri vari panzvimbo dzakakwirira kuti tigogara zvakanaka norunyararo nokuhlamwari uyezve nekukudzana nenzira dzose. Mashoko anotaudza naPaul achinyorera Timotiyo iwamo mashoko ndo atinoda tirambe tichikurudzirana nawo kuti nyika yedu igokurira kumberi. Ichada vanhu vanoshanda nesimba asi vanonamata pamwe chete nokufungisisa pamusoro pebasa ratakatarisana naro.
Hapana hapo chakaipa kuti zvematongero enyika zvivhengane nezvechitendero.
Zvematongero enyika ndo zvatinoita mazuva ose kana tichinda kunotenga zvinhu kuchitoro kana tichivhura mvura papombi. Matongero enyika ndo matinorarama ndo mweya watinofema. Saka wedha munhu mukristu kana kuti haasi mukristu, kana wakadoenda kunovhota unoita zvamatonge gwenyi. Asi chatisingagoni kuita ndechekuti titi isu vatinoda kutsigira ndinhingi kana kuti bato rakadai. Chatinofanira kuita ndechekuti titi vese vanenge vachifunga kuti vanoda kutamba munhandare iyi yepolitics yeparty politics, tivati isu tambai matambiro achona, asi timaite tichirangarira kuna Mwari kumusoro. Tose tinozvidavirira kuna Mwari yeye. Iroro ndiro basa redu. Hatizogoni kusvika pakuti ndiani anofanira kunge achiita zvakati, ndiani anofanira kunge achiita zvakati. Chedu ndechekuti umwe noumwe ari kuita nenzira yakafanira here. Kana pasvika kupesana kwenyika, touya toti kuvanhu ngatiyananei tiende mberi tivake nyika yedu. Ndo basa redu iroro. Kana vamwe vakafunga kuti inenge yava politics, vanenge vagona asi vanenge vasina kukudzira mberi kuti vati ipolitics yerudzi. Tigova nyika yakabatana inorunyararo inokururama uyezve munhu wese achiwana zvekuti ararame nazvo zvakamukwana.
Mashoko enyu ekupedzisira amungada kuti vanhu veZimbabwe vanzwe achibva kusangano Council of Churches yenyika yavo ndaapi?
Masoko edu wanende kuti nyika inobudirira inyika ina vanhu vanotarisa kumberi uyezve vanoenda kumberi vari pamwechete. Hatigoni kuramba takasungwa nemakonewero ekare. Zvinoda kutsvaka kuti titi zuva idzvara tawana iri tichirishandisa kuti tivake tichienda kumberi uyezve tiri pamwe chete. Chatinoshuva ndechokuti dai zvaibvira umwe noumwe wedu aise ruoko rwake pabadza tisingatarisiri kumashure asi tichitarisa zviri kumberi. Ndoshungu dzatinadzo uyezve kuti dai umwe noumwe wedu atambadzana rake. Nyika yedu inovakika inyika inochochogwa navanhu vakawanda vanoitarisa vachiyemura, asi inyika inoda kuti tiivake kuti idzokere panzvimbo yainofanira kuvara.
Tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches. Hama dzangu, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande nacho chirongwa chechitendero. Tichipawo kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisawo muchirongwa chedu chino. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarise nhau dzemitambo. Zimbabwe kana kuti chikwata chemawarriors chaita mangange nhasi 1-1 nechikwata checongo Brazzaville mumakwikwi eAfrica Cup of Nations mumutambo wanga uchitambirwa kucongo Brazzaville kwakare. Mumwe mutambo uripo mugroup G mune Zimbabwe umu uchiri kuenderera mberi pakati peCongo neLiberia. Mumutambo weCastle Premier Soccer League watambwa nhasi kuBaba Field Stadium, chikwata cheHighlanders charova Dynamos 3-0.
Gani muzika na dai wani daira, zikanzi muko waja demani panira, muneja muneru chiva ndoro kupurira, nigani zamani pani no mutambira, nigani uyu mukana ndoto ushaniza, nigani mama vangu ndoto vazivisa, atsaka ndoziramba, kana nichinge ndamuda mama mutanirambi.
Ko kamboke msambo we Zim Danso kubva kuna Killer T Chairman. Kambo ndamuda tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reZANU PF rinoti rakazvipira kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution sezviri mubumbiro remitemo. Asi vamwe vanopikisa vanoti zviri kutaurwa neZANU PF ndezvemugodzi matsuro. Hurumende nemakanzuru zvoshorwa nekutadza kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera munyika. Mutambo wenhabvu Z Zimbabwe yaita mangange 1-1 ne Congo Brazzaville makwikwi eAfrica Nations Cup uku Dynamos chidamburwa 3-0 ne Highlanders. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tichitimburare zvakanaka ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika